Kumusangano wedu takagara pasi tikavumirana kuti chokutanga musangano wedu uchifomewa wepeople first donzvo ranga riri rekuti ngatibatsiranei kuti tipindudze upenyu hwevanhu. Nhamo yatakange tichiti tiri muhondo yechimurenga tichada kupedza nhamo yevanhu vedu vagare murugare iri kuramba ichiwedzera. Saka iko zvino sepeople first tiri kuti takakosha isu, hakusiri kwekuti mubatanidzo watungamirirwa nani nemunhu une zita rinonzi ani kana ani. Tiri kukosha ndechekuti tive pamwe chete nevavo vanoda kuti hurumende yezanu PF ibve pachigaro, tibvise Mugabe watambudza vanhu asingadi kubva pachigaro iye achembera kuderwa achingogara achingovata. Saka takabatana nevamwe vane pfungwa dzekumubvisa vari mapato manomwe aunoziva nezvavo iwayo.
Saka musangano wamaita nhasi wasunga chi?
Wasunga kuti tichaenda mberi tichindopaidza pachienda kuti isu tiri vanhu vari pamubatanidzwa umwe chete. Musi wemugovera tinosangana isu toenda pachena totaurira nyika yose kuti tava kuzoshanda kubvisa Mugabe. Vamwe nyangwe vane vane dzibe mapato avo vasati vauya kumubatanidzwa watiri tinoti ngavauye. Tabvumirana kuti vanhu vese vakasununguka mamapato kuzouyawo kuti vashande nesu pamwe chete kuti tibvise zano PF.
Saka muri kunyorerana riini chibvumirano chemubatira pamwe ichi?
Tinonyorerana nekusainirana chomugovera.
Tazwa kuti pane mamwe mapato kumusangano wamaita nhasi iwoyu vati vachada kumbotanga vanonzwa kunhengo dzavo. Izvi hazvisi kuzononotsa here kunyorerana pasuku?
Aiwa, tati vanoenda kundobvunza kuvanhu kana pane vavasati vabvunza vakasununguka kundodaro, nekuti nyangwe patinosvaina tabvumirana kuti pataiswa adendamu yekuti vamwe vatazouyawo svaina vabva kundobvunza mapato avo sezvavakumbira.
Vazhinji vanoda kuziva urongwa hwamuchazoshandisa kana hwamuchaita pakusarudza vatungamiri vemubatanidzwa, tichiona kuti mune muchibva kumapato akasiyana siyana.
Isu semapoka akazvipira kuti tindirire mberi nekurongwa hwekubvisa zano PF. Tese paunomwe hwedu takagusikana kuti tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatanidzwa uyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira nditsvangirai. Ende ndiye wakambodya Mugabe, zvino wajoinana nesu mavo veteran kuti timubvise zvachose zvekumubvisa chaiko. Saka nyaya yekuti uchatungamirira ndiani paunomwe hwedu semapato takatobvumirana kuti unotungamirira nditsvangirai. Isu semao veteran tichimusapota tichiti ngatishandei pamwe chete tigadzire nyika yedu.